Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 11/2018. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti zvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wawo kumasvingo. Vanhu vechitungwiza vonyunyuta nokupasirwa dzimba. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekuchitungwiza vanoti vave kufema mushure mekunge matare amisa kanzuru yechitungwiza kuputsa dzimba dzavo. Vagari ava vakabatsirwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Gweta riri kumiririra vamwe vevagari ava vamarufu mandevere vati kanzuro yange yapa vagari kusvika nhasi kuti vabude mudzimba idzi, asi dare rakaramba kutambira izvi kuti zvienderere mberi.
Saka tine maclients edu ekuchitungwiza vanga vachifanira kuputsirwa dzimba dzavo mangwana svondo. Vakauya kwatiri ndokubva taenda kudare rekuchitungwiza rekumagistrate court. Tine chikumbiro chekuti zvekuswa kwedzimba izvi ngazvimbomiswa, nekuti bumbiro redu remutemo idzva haribvumidze kuswa kwedzimba pasina chibvumiro chekudare. Izvi takambozviita futi gore ra2014 chitungwiza municipality zvakare yada kupusira vanhu dzimba, dare rekuchitungwiza rikati hazvibvumidzwe. Dare rekuhaikoti futi zveragara riri kuramba richitaura kuti hazvibvumidzwe kupusira vanhu dzimba pasina chibvumiro chedare. Saka nezuro mukuru wedare wekuchitungwiza vamapfumo vakamisazve kuputsa kwedzimba dzemuchitungwiza dzevanhu vakaenda kuda.
Vamandevere vati vanoshamiswa zvikuru nemaitiro ekanzuro inoda kuomesera vagari ichishandisa mitemo inotyora bumbiro remutemo yenyika.
Vari kushandisa mutemo uyu wavari kuti wakagadzirwa munana Smith mugore ra1979. Ndo mutemo wavari kuda kusevenzesa iwoyo. Havasi kuda kusevenzesa mutemo wataka gadzira hisise vanhu veZimbabwe tose mugore ra 2013 rinomisa kuposwa kweZimbabwe pasina mvumiro yedare. Saka handizivi kuti mutemo wakagadzirwa na Smith wakakoshina kudarika here mutemo watakagadzira isu sevanhu veZimbabwe tose takabatana mugore ra 2013.
Momo wavagari vane dzimba dziri kuda kuputswa nekanzuro yechitungwiza amai nometa Saumani vati vanoshamiswa zvikuru kuti sei kanzuro ichirega vagari vachivaka kusvika pakumisa dzimba kana nzvimbo yakatorwa zvisiri pamutemo.
Panyaya yekupwanyirwa like chezvinezvi tine vana vadiki vamwe vane ma 1 month vamwe vakabva zvara maimanje inzitone mwane 3 years. I'm pregnant with no operation. Ukanaiwa wakutanga kurwara plus my properties anenge chinaiwa neku kuti uzoma recover kana kwekuenda right now atitomborina wekutuno ezvine zvinongo chimanikidzira kakurarama dzatsina vamwe kuto manager kuvakadzisi takavaka ma 3 rooms. It's not fair because time yes yatakavaka. At least kana wakambopuwa notice kuti time yao like pauri kuvaka hapaiti kana kuti dai vasina kumbotambira mari dzedu dzimwe because like now takambobhadhira ma $140 vachitambira mari idzodzo. At least dai tisinobvira tabhadhara ndosame futi vanhu vavo vakuti vakuda kutipwanyira vakambotambira mari dzedu.
Mumwe mugari varoisi kamusati vanga vasingazive kuti vakatengeserwa nzvimbo yekuvaka zvisiri pamutemo. Vakamusati vati vakawana nzvimbo iyi kubva kucooperative inonzi From Glory to Glory.
Takazongoshamisika tinongoona paiswa issue munewspaper yekuti tikutimurisirwa dzimba idzi. Saka pandikangoona atikuiona kana tongonasira settled. Saka takazongotsvaka kuti batani tione kuti tingabatsirwa sei. Tichitsvaga vanotimirirwa kuti tisapazirwaona. Inongonzi zvungodzi pamakagara ipapa pari illegal dhiri pane cooperative tikajoina saka taingobhadhira bhadhira mari dzedu tikatoona takapigirwa pigirwa zvikanzi namba yako iyi ndeye yakati namba yako ndeye yakati ndokatitanga kutoona kuvakuru vacho vecooperative vati vari inlinked necouncil like izvezvi vana vana kuti achazoenda sei kuchikoro kuchikoro ichimizi ndakadzimba ivava kana une kuchikoro zvine zvakuto mumafiri nekuti peyo nepekugara plus mvura zvizvungunonaafecta kuisingana nekubasa bhozi handingasiye mhuri iri panze zvikazine zvavaafecta futi kana une kubasa unoimbichisenzera.
Mukuru wechitungwiza and Manyame Residents Association vaMarvelous Kumalo vatiwo vari kushamiswa kuti dzimba dzakavakwa muna 2014 dzava kuda kuputswa muna 2018 zvisinei nekuti kanzuro yakatombobhadharisa vagara vamari yekugadzirisa kuti dzimba dzavo dzive dziri pamutemo mukanzuro iyi.
Ya vanhu vakatanga kuvaka muna 2013 vamwe 2014 saka zviri kutotishamisawo isusu kuti sei kanzuro yaane chido chekuda kupunza dzimba idzi izvozvi muna 2018 yambenge yakanyarara pese apa. Saka ndozvimwe zvikonzero zvakaita kuti timhanye kudare nekuti kanzu yenge iripo ichiona dzimwe dzimba dzacho dziri padyo nemugwagwa pahighway pekuti pavanopfuura nguva nenguva nemota dzavo vachidriva vanenge vachitoona dzimba idzi. Vagara vakatengeserwa mastands aya nehousing cooperative inonzi Glory to Glory and vamwe vacho vakazotodaidzwawo nekanzu yechitungwiza kuti uyai nemapepa yenyu tiregularize dzimba dzenyu vakanobhadhara ma $143 ainzi emaregularization nemaservices.
Studio 7 haina kunzwa divi rekanzuro yechitungwiza asi nyaya yekuputswa kwedzimba iyi iri kupinda mudare rekuchitungwiza musi wa13 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwa zuwa iwa tereriwe Studio 7 dadzoka zvakare shondorino nechirongwa cheve chidiki chatino gara tichuya nacho shondore gare gati chitarisa zviri kuitika munyika yeZimbabwe nekunze mune vechidiki vakasiyana siyana. Taita rombo rakanaka nhasi kuti tabata mumwe wechidiki ari mune zvematongerwo enyika vari mubato reMDC mukoma vanonzi Professor Mapembere. Tichanzwa nhasi vachinyatsotudza mazita avo chaivo chaivo nezvavari kuita nebasa ravari kuita mukufambisa nyaya dzavo. Mukoma, zviri kudii?
Mukoma, zviri kufamba, makadizvo.
Aiwa, inini vanhu muoni manje zvabva zvaita zvakanaka. Tinongonzwa kazvichingonzi Professor Professor. Isu toda manje kuti vatereri vanzwe kuti chairo chairo ndiani repachitupa.
Aya, mukoma, repachitupa ndiroro chairo chairo, ndinonzi Professor Mapembere.
Handiti maona manje, vamwe vanenge vachifunga kuti ndere madunhurirwa, hameno pamwe ndere chikoro, pamwe ndere zvakawanda wanda, zvinotika dai vanhu vanobva vaita sei, vaziva kuti zviri kumboenda nekupi. Tinonzwa mukoma muchitepfenyura, muchikanda zvamunoita, muchishambadza mazwi nemashoko nenzimbo, zvii muchidimbu zvamunenge muchiita izvo?
Inini patinenge tichikanda manzi nezvimbo paipa ndinosvika DJ Prof kuna DJ Professor ndinenge ndichikanda manzi neinformation kunyanya zvatinenge tichitarisira kuti sebato redu kuinformation department kukunge vachibudisawo information yakaita seiyoyo. Ndofunga kana mukanzwa zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichiita vanhu vari kuzvitambira zvakanyanya kunyanya vanenge vari mumawhatsapp awa ndo mandinonyanya kuisa zvandinenge ndichiita izvozvo. Information yainge ndichipa vanhu maererano nechirongwa kana kuti neurongwa hunenge huripo pabato redu reMDC.
Saka munee muchitotepfenyura kaimi, muri nepfenyuro here mukoma?
Mukoma, nepfenyuro handisati ndava nayo, chipo chiri mumandiri. Inini ndinoshandisa chizvino zvino zvakaita semalaptop nemaspeakers. Saka ndinenge ndichishandisa malaptop nemaspeakers, ndakaisa equalizer palaptop pangu. Saka ndo ndichishandisa izvozvo ndichiita se ndichirekodha pafoni then ndozvipa kumagurupu emawhatsapp kuvanhu.
Saka zvamuri kuita izvi zviri kutambirika here kwese kwese? Nekuti kune vamwe kavanopikisanawo nebato renyu ramunotsigirana naro, uyewo mubato renyu imomo mune vanopikisana pikisanawo vari pachavo vega ivavo. Zvinofambidzana sei nebasa renyu ramuri kuita kuti rirambe richiendeka zvakanaka?
Mukoma, zvinenga zvinoitika ndezvokuti obvious panoitika chinhu, pane vanochitambira kune vasingachitambiri. Asi mukuona kwangu inini zvandinoita zvinenge zvinotambirwa nevakawanda. Ndingada kutaurira kuti pane even kana kune bato rezanpf vanotomboya kumainbox pangu vachiti mukoma Professor, taita birthday redu panapa, saka tinoda kuti mutigadzirirewo chikananhire kebirthday kekupemberera. Pane nhingi aita birthday kana kuti panapa paita kamutambo katoda kukwezva mayuti akadai, toda kuti mutiitirewo kamwe kaaudio kanongopa information kumayuti. Asi ndichinyanya kusimbisa kunyanya kumusangano wedu weMDC, haiwa ndinopindwa nevanhu vakawanda kumainbox, vamwe vachitonditi chipindaika munhepfenyuro Prof, vamwe vachiti mukoma manonoka kupinda munhepfenyuro, pane zviri kuitika. Saka handizorambi hangu ndichiita pese pese kunyanya kuita zvinenge zvandinengera kufunga kuti hanhasi ndiri pamudhu iri nani regai nditi. Sekutaura kuno ndichangobva mukuita kaaudio kebirthday raonorable vice president vachamisa.
Ko hamuna kutigadzirira nzwisa? Handidai yanga iripo tatombonzwa hombijani.
Haiwa mukoma, mukazondibata nekutaimu mukoma, ndinokutumirai
zvandinoita
manje nezvokuti zvandinenge ndarekodha ndinochengetedza paside kuitira kuti in future ndozomboti apa ndakadai munoziva kungoita kuteedza nhoroono.
Aiwa, muchatitumira tigozombokakandawo veruzhinji vanzwewo unyanzvi hwamuri kuita kwamuri ikoko. Zvino tikazvitarisa nerimwe divi totoona kuti utori humhizhaka hwatoma muri uhu, rinogona kutova basa kairi rikatokurumbira zvikatobhadhara pataundi.
Though pane chishuviro changu mukoma because ndakutaura kuno kundaka zvitsanga ndofunga pane makore matatu adarika. Ndikambotaura nevakuru vemusangano zvikange zvambonzerega kuti zvese kuinformation department iko zvinoizvi. Saka ndiri kuinvesti kwandiri ndokwandinozviitira zvangu saka ndiri kuno kuCape Town ndokwandinenge ndichizviitira.
Aiwa, ndinokutendai mukoma. Nguva yedu ndoine majerasi yabva yakwana yatiperera, asi tichakutsvagai mune zvimwe zvirongwa tigoramba tichikurukura zvakare tichibetserana nekuonesana vechidiki vachidzidzawo nyika ichinzwawo zvari zviri kuitika kunze uko. Nai
ndinotenda mukoma, muve nezvakanaka.
Ayo, nemiwo mova nezuva rakanaka. Vateereri, tinokutendai zvakare svondo rino kuti mange muinesu muchirongwa chatange tichikurukura namukoma Profesa Mapembere vachititaurira nhau yavo yekutepfenyura yavari kuita vari kuchikoro kwavari vachitsigirana nezvematongerwo enyika. Tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Mugodzoka zvakare svondo rinouya muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega. Neni Evans Zininga ndinokuonekai nemufaro ndichiti musare zvakanaka.
Mapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance aita musangano kumasvingo nhasi. Mutori wenhau Blessing Zulu ataura navachamisa.
Halo, ngatingoti igaga ba munini zvinazvinovamira mushi. Orai, ndoti vachamisa, mukatudzo kuti musangano wenyu wafamba sei wanhasi?
Musangano wanhasi watifadza zvikuru pakuti vanhu vauya neuwandu hwavo mumamuse stadium. Anga ari mavhune marara makuwerere chaiwo kuti vanhu vanzwe riri kubva kuMDC Alliance inotungamirirwa napuresidendi vedu Dr. Richard Morgan Tsvangirai, vachinzwa mashoko echenjedzo, mashoko evandudzo, mashoko okunongedza kwatiri kuenda. Asi chafadza ndechekuti zvataurwa nevakuru vese kubva kuna naprofesa Ncube, vana president Biti, vana Guchutu vese, vana Sakwinje vezanundonga nana vamutambara brigadier kusanganisira vetz, anga ari mashoko ekuvandudza kuti gwara redu ratatanga rinotofamba zvakanaka. Vanhu varamba kuenda kubuda mustadium mvura ichinaya, vakati mvura ingatoperera patiri. Tinotoda kunzwa mashoko chete ari kubva kubato reruzhinji kuboka remangwana, nekuti vari kuziva kuti gore rino tiri kutongopinda chete musarudzo izvi tichibudirira nemakwikwi uye nemutsindo mukuru.
Tiri kunzwawo kuti mataura kuti nyaya yekunetsana panyaya yeutungamiri ichagadziriswa kuti ndiani anofanobata chigaro sezvo vatsvangirai vari kusimbirwa nemuviri. Zviri kufamba sei pakugadzirisa nyaya?
Iyo inyaya iri pachena. Hakuna musoro unotema usingatsvakirwi mapiritsi kana kurapwa. Saka isati hai kutema kwemusoro hakusi kuparara kwemutumbi, inongova nyaya inogadzirika chete kuti zvinhu zvifambe, nekuti kumusoro uku kungagona kungokanganisika. Bhareta kugara musoro hazvire kuti wava musoro, vatungamiriri ibhareta chete. Saka isu tiri mabhareta eruzhinji. Naizvozvo kana tikakanganisa musangano, pane magadzisirwo audeitwa. Ukaona bhareta rokanganisa musoro, kungoribvisa musoro haubvi. Saka ndo nyaya yatatichitaura kuti pavhiki rinouya tichazama kugadzirisana. Zvanza zvinogezana, ibvi nomupindira gumbo rimwe chete toonesana vanhu kutunga denga hubatsirana. Kune rimwe haritsvanyinda ndoshoko ratatichipanana iroro. Saka tapa vimbiso kuvatigiri, tikupa vimbiso kuvatigiri nyika yose kuti aiwa, musatemwa nemusoro, musavhunduka. Musangano uri kufamba zvakanaka, chitima chiri kufamba zvakanaka, MDC Alliance iri kusimba, yadzika mizi, yachandira nyika yose. Vanhu vari kutigira mufaro wakawanda, uye chiri kuitika nechekuti patiri kuuya zano iri kutemwa nemusoro, iri kunzwa mutumbu, manyoka awanda, kuri kutya MDC Alliance. Saka zvose izvozvo ndozvati kuti zvinofanira kuti zviipe chimbi chimbi kugadziriswa kwedambudziko ringava rinenge rapinda mumusangano.
Ko, ivo maikupe navamudzuri vauya here pamusangano?
Vamudzuri vanga varipo pamusangano vakazara zvikuru vachinzwawo shoko nokukaita zvakanaka. Maikupe atina kuvaona, havasati vamboratidza kuti vangawanikwa musangano yeAlliance. Saka chinhu chati kutovakokera kuti zvinhu zvizhinji zvinoda kuti tionesane kupangana mazano, zvinorayiranwa, njere moto dzinogokedzanwa.
Manzwa umwe webatevedzeri vemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vachitaura nomutori wedu wenhau Blessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tombochienda kunyaya yechitendero apo tichitaura nomutendi vaBernard Banda.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba. Yesu simba rangu.
Ini ndinoitwa Bernard Banda, ndinogara muHarare, Zimbabwe. Ndiri murume, ari married nevana vatatu. Ndakakurira mamutare, ndikabva muHarare nebasa. Uyezve ndinopinda muchechi yeUnited Methodist. Nimemba akazara kumenfellowship anekuti kuno kwetinoti vabvuni uye zvekare pamusoro pazvo muchurch medu ndinoparidza ndiri authorized local preacher muparidzi ndinotenderwa kuparidza olevuka mumachurch medu ndakatanga kuparidza muchurch medu 1996 officially ndidaro ndichiri mamutare ndikatendera think ndatenderwa muZimbabwe muno mese ndaenda kusouth africa Botswana and Zambia as well paridza ndinoshabikisa zvikuru nechurch kushumira especially kubatsira church yaakuita kakudzika pakupa munoziva machurch edu akanga aisapotwa especially nemamissionaries eumwe anhu anotumwa here ndene vakuru vechurch yedu ndine ndichidaro
chamunonyatsofarira mubasa renyu ramunoita iri chii
chikuru kuona number one kuwa involved muchurch iri established ine maroots anoenda kubva kunana John Wesley pamakore iri kukura ichingati yakura taicelebrate 117 years na 2014 so chinondifadza chikuru kusevha muchurch mangu number one. Number two chinondifadza kuparidza kudai zvikuona upenyu hwevanhu huchishanduka especially vanhu vachiresponda kushumira kwatinenge tichiita zvekuti vanhu vacho vachiriisira chechi vari vega kutora responsibility yekuriisira chechi uye upenyu hwevanhu huchishanduka kuona munhu uchibva kubva mukurasika ini no ndakanga ndakarasikawo ndisiri mutendi ndisiri mukristu ndikatende kuna Jesu kasika ndakaparidzirwawo 1994 ndikatendeukawo. So ndinofara kuonawo munhu vachiitawo zvandakaita kana kuti kuchishona tokudzira bandiko rezvandakaitirwawo kunevamu kuti vamwe vaonochedza zvandakaonawo zvekare.
Mamwe mabasa amunoita nevamwe vatendi akaita saapi uyezve nguva munoiwana kupi imwi muchishanda rimwe basa?
Takanakira chechi yedu haufaniri kunge uri full time imomo. Kune vafundisi yesu vari full time but inini nguva ndinoiona one nekuti ndinozviriritira ndinoitawo mabasa emaoko angu ndega uye ndinoita paside ndega but kudzoka pamubvunzo vamatanga kubvunza kuti tinozvifambisa sei tinoshanda sei nevamwe chechi yedu ine vanhu vakawanda inoempower vanhu vakawanda kuti ingachita zvakasiyana siyana muchechi so tinokooparira nakachechi pandinopinda tinevaparidzi vakawanda uye zvekare inini ndirumwe waparidzi but on top of that ine responsibility takapuwa yemwe munamato unoitwa pachurch penu unounza vanhu vakasiyana siyana unonzi morning encounter yekuti vanhu masikeni vasati enda kumabasa vanouya for at least two hours from 5 to around 7 vachingozvinamatira. So ndinofara kushanda nevamwe nekuti zvinobatsira kukurawo kwangu uchionawo uchichallengewa nevamwe but more importantly given environment iri muZimbabwe nekudzongoona kwaikaita zvinhu nguva kazhinji unogona kuiona for instance inini personally nguva ndinoiona pakuti ndinorana bible study yangu ndinoita ndoda zvangu.
Nenyaya yebible study mungatitaurirawo kuti munoifambisa sei, chii chinoitika pa uyezve munozviita kangani pavhiki?
Bible study yangu ndakaitanga 10 years ago 2008 wari ichingori vanhu 4. So idea yangu ndeyekuti ndinoitinini topical bible study ndakaitanga ndaona kuti for me ndakamuvha namwari ndidaro ndakasundwa namwari kuti ndiinzevedi rakadaro ndaona gepe randakaona kuti vanhu vazhinji vari kusikadha tinoti mabhuku kuti vanobata bhuku raromans vanobata bhuku rakasire mubhaibheri vachisikadha chapter by chapter or verse by verse. And I can only kind of certain topics as the battery so in the case of no. But then can be an edit unique, you know, carry some topics. So it's not a topic direct, so that a certain topic for one topic, so that a exhaustively shut a paper. So you know, Rana, you mean, or what I can do. Kuchiri wa atiro mwiki 4-5 people hizo zika akita 8-200 people wanuya generally ma working class wanamunga zika kuma back nikuti nomita every Monday mungarari muno mungu CBD kama nika Presbyterian Church
makambo netse kazukuru remu kwa oramoyo uye zwe simba makazuru wana kupi kutimurambe mchenda mberi mchibatira muno nyinga uya kwa muri
chakana kira chief priest kuzvikuru sei nchida kubatsira munhu zviri based upon ukama wako namwari nekuzivisa kuti mwari wane simba rose ende munhu wese seni ndikaparidza kana kusumira kana kubatsira wanhu obviously tine tinotiya spiritual burnout inoitwa nemunhu wese saka number one unodawo kumbodzoka kumashure woona kuti ndabatsira vanhu nguva yakareba inini wacho ndaakuda kundobatsirwawo ndopanouya wy ndichienda kuchurch ma ndomboendawo kuchurch kwangu ndonzwawo mwachiparidzawo uye ndinandoti mapersonal counselors angu vanhu vandinoripota to ndinoende nichiti mazuva ano zvinhu zvakadai ini kesi ndini pandinoita kuti ndine situation yandafesa yaita kakundoomera ebit airipoti to them ndine several wamwari muchurch medu wamasuri muchurch medu as well because tii tinobhiliva in the body of Christ. So zvikadaro ndinochenda kuonawo mumuntuondipoadvi especially vari senior ine vanhu vandingati vaatoni vanonga svika kuti vane 45 years vachiparidza 35 years vachiparidza so vane bit of experience zvoso ndinochibvunza ndobatsirwa then wondinamatirawo zvekare andpowerwondipawo advice aiwa kana yakadai nyaya inodai kana yakadai nyaya inodai otherwise haungazivi zvose.
Tinotenda mutendi Bernard Banda weUnited Methodist Church muHarare. Tinoimba muchange muine svondo rinouya apo tichikunzirai dzimwe nyaya dzezvechitendero. Mutungamiri wesangano Replatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vari kuenderera mberi nechirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vaende kunovhota kana sarudzo dzatanga kunyange chirongwa chemop up exercise chakapera svondo rino. VaMaduku vanoti zvakakosha kuti vechidiki vawanikwe vachishandisa kodzero yavo yekuvhota sezvo varivo vari kutarisana nematambudziko akawanda munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMaduku pamusoro penyaya iyi.
Aitwe platform for the development sa program zvidacharamba achienderera kunyange mop-up exercise yezek yakapera musi wa8 izvo zvirongwa zvedu zviri kuramba zvichienderera mberi musi wa15 tinenge tiri kwavheneka musi wa16 tiri kungaoni musi wa17 tine tiri pachechechedu tiende zvakare kwamutena musi wa24 tonenge tiri zvekuchipinge musi wa21 kwatiri kuita roadshow zvirongwa izvi tiri kuzviita kuti tirambe tichikurudzira vechidiki kuti kunyange vaya vakaregista havasi kubva patiri nekuti vati varambe vachiziva kuti kunyange vakapedza kuregista vanofanira kuramba vakabatwa kuti vazovhota zvakanaka uyezve kuti vatizive kuti pane vamwe vakasarira vasina kukwanisa kubatirwa nemop-up exercise kana kuti vasina kubatirwa neblitz tiramba tichiti kana tave navo vakati wandei tichavabatsira kuenda navo kunext nearest precision center. So far zvinhu zviri kufamba zvakanakisisa ende tiri kukurudzira vechidiki vese nevamwewo vese vangadai vachii vechidiki kuti hapana umwe mukana uchauya zvekuti muregiste kuvhota muzovhota nekuti hazvizikani kanwe kuchazoyava muri kutarisira kuti iye ndiye amuda kuvhotera pamwe achauya.
Zvakakosha sei kuti vechidiki vawanikwe vachienderera mberi muchivadzidzisa kuti vazokwanisa kuwanikwa vachivhota musarudzo ichauya?
Ukatarisa history yezimbabwe manumbers evechidiki aina jesa anga ari madiki-diki pane chimwe chinhambo 11% kana 13% havana kumbopfuura 18% asi noziva kuti ramangwana neranhasi kuti rienderere mberi kunge vechidiki vachikwanisa kuoneka vachiparisa nekuti kana wavhota unokwanisa kuti kune munhu wavakavhotera kanzela kana mp kana purezidendi uvabvunzurudze kuti apa zvikufamba sei uye uvaudze
Abo vange vari mutungamiri wesangano Platform for Youth Development vaClarice Maduku vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuChipinge. Sezvo nguva yedu yapera, tinokuenekai nomufaro, tichazokuonai zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisendaba kuVOA.